maonero angu ndeye kuti kutongera rufu hasisi chokwadi kuti vanhu vakatongerwa rufu vanobva vaita kuti mhondi pakati pedu dziite shoma, nokuti pane mastudies akaitwa kunyika dzakawanda including kunana America ikoko, zvinoratidza kuti death sentence, kutongera munhu rufu, hakuiti kuti vanhu vanenge vane umhondi mukati mavo vafunge nenyaya yekuti ndichaendeswa ndichaurayiwa ndikaurayawo. And at the same time, hazviratidziba kuti mhosva dzinoti wandei vanhu vakatongerwa rufu inhema idzodzo. Mastudies anonyatsa kuratidza kuti nyika dzisingatongeri vanhu rufu like kunana Europe, vana like Dutch government, kunana Sweden, mhosva dzekuurayana dzakaderera chaizvo pavakangobvisa nyaya yekuti vanhu vanofanira kutongerwa rufu. And then kunyika dzakaita like vana USA America, kuTexas, zvinoratidza kuti ikokoko vanhu vachikuurayiwa kana vatongerwa rufu, asi nyaya dzeumhondi nenyaya dzakaitisisa dzakati wandei kuTexas kupfuura like kunonzi kuMinnesota kusina death sentence. So I think tinofanira kuita zvatakanyora mukumbe wemutemo muZimbabwe kuti kutongerwa kwerufu hakufanira kunga kuchiitwa muZimbabwe.
Tichitarisawo mutungamiri wenyika aripo vamunangagwa, vanenge munhu asingadi kuti vanhu vatongerwe rufu, zvingabatsira here kuti vanorwira kodzero dzevanhu vange vachigara navo pasi vati bumbiro racho remutemo ngaribva rabviswa zvachose, kuti nyange varume vanonzi vanokwanisa kuurayiwa vasaurayiwa?
Zvinogona kuita, nokuti iyo purezidendi vedu anditi vakapona neburi retsono vanga vatongerwa rufu panguva yehondo. And dashi ndikuru kunzi vakatourayiwa tisina kutungamira akafanana naiye nhasi. Asi munoona vamwe munyika vanogona kutofunga taiva vamunangagwa, dashinzi vanga vasipo maybe nyika yakabva yatogume yapinda kumawere nenguva yaya naMugabe nekutongwa kusvika vana Mugabe. So iye atori humbo yekuti kuuraya munhu nokuti anenge achinzi apara mhosva hazvisi zvinogona kubatsira nyika, and zvinogona kutoratidza kuti munhu anenge achirwira kodzero dzevanhu anogona kutongerwa rufu nekuti vanenge vari vachitonga panguva iyoyo vanogona kunga vasingamudi. But otherwise ndofunga kuti iye Mnangagwa munhu wekuti akataurwa naye nevanhu vekodzero dzevanhu anogona kukasika kubata nyaya yacho nokuti iye akapona murutswa.
Tombotarisawo kavamwe vanoti aiwa hama yangu kana yaurayiwa vatsunga, munhu wacho anenge aurayiwa kahama yangu anofanira kunge achiwana chirango chakafanira, nekudaro anofanirawo kuti aurayiwewo.
Zvinonzi an eye for an eye, kuti munhu akabviswa dziso wobva wabviswawo. Nyika munosara mamapofu, nokuti zvinoitika chaizvo kuti vanhu vanogona kutadzirana. But mukati munhu aba ngaachekwe maomuoko auraya ngaurayiwewo. Zvino zvaurayiwa kuti chakuitika munyika izvi munenge makutoti hamudi kuti munhu auraye, muratidza kusada kuuraya kuti munhu auraye nekuuraya. Saka its like muri kushandisa mufananidzo wokuuraya sechinhu chekuedza kumisa kuuraya. Saka munenge mauraya nese. Saka zvinhu zvisina kunaka. Chinodiwa ndechekuti kana munhu atadzirwa ngaite mwoyo murefu, ngaamire kuti madhoro egumosva atonge munhu. Kana munhu asina kugara mujeri kwenguva yakareba, ngaagare kumujeri kwenguva yakareba. Ndokuitwa kuti nyika irambe ichienderera mberi.